Mangwana nakanaka vaterere, tinosangana zvakare mangwana nanhasi, kuri musi wemuvhuro, chivabvu 14, 2018, nguva dzava 6. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hapana sarudzo yasiyambo itika pasina kuzokakavadzana kana vamwe vanotaura kuti pane kabubiri kwakaitwa. Zvese sarudzo dzinotoveneka kukakavadzana nemukare izvasi zvokutanga.
Magweta eVeritas anoti pamutemo Zimbabwe Electoral Commission inofanira kuudza mapato anopikisa kuti kudindwa kwemagwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers kuri kuitwa nekambani ipi.
Takashanyirwa nevanyarikani vakabva kuTanzania vauya kuzoona kuti kusino muno muZimbabwe nyaya yeinterparty dialogue kutaurirana kwamapolitical parties dziri kufamba sei.
Mapato matatu ane nhengo dzedare reparamende osangana kuVictoria Falls.
Isisi manifesto yedu tichaenda nayo kundoinongera kuvanhu nokuti ndeya vanhu haisiri yemudzimba, saka ndozvatichaita izvozvo.
Bato rinotungamirwa naMai Joyce Bujuru reNational Rainbow Coalition rogadzirira urongwa hwaro hwekuparura gwaro rekuti richaitira sei vanhu kana rikakunda musarudzo kana kuti manifesto. Tichakupaiwo zvakabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta anoshanda nesangano reVeritas anoti bumbiro remutemo rinosungira sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kuti risume mapato anopikisa kuti magwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers ari kudindwa kupi kuti nyaya dzesarudzo munyika dzisaite mutauro. Zek inoti sezvo nguva yekuita sarudzo yava pedyo, yave kungotsvaga nechimbi-chimbi vanodhinda mapepa aya vasina kuenda kutenda. Asi vanopikisa vanga vachiti vanoda kuti zviitwe pajekerere pachikokwa makambani akawanda kuti sarudzo dzisabirirwe. Mutemo unosungirawo Zek kuti iudze mapato ari kukukidza uwandu hwemapepa anenge adhindwa uye kuti kana oendeswa kunzvimbo dzekuvhotera anenge ari mangani. Veritas inoti hapana chinokanganisa Zek kuti iudze vanopikisa kuti kambani yavakasarudza kudhinda mapepa ndeipi uye kutumirawo nhumwa kunoona kunenge kuchidhindwa mapepa acho. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kutarisirwa chero nguva kudoma zuva resarudzo sezvo Senate iri kutarisirwa svondo rino kutambira bhiri rekuvandudza mitemo yesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill. Mukuzeya nezvekunetsana kweZek nevanopikisa, tabata nyanzvi munyaya dzezveumizha munyaya dzekuvhota kana kuti dzeBVR, Dr. Samuel Chindaro.
Kunetsana uku ndingatange ndabvira panyaya yekuti ezvinozo kuZimbabwe kushandiswa zvinhu zvinyowani zvangasati zvashandiswa before, zvatiri kuti zvinonzi biometrics zvinoshandisa zvigunwe nemafesi, kuti titarise kuti vanhu vakarejista havana kurejista kwakawanda-wanda. Izvozvo zvaintroduswa. Pazvaintroduswa izvi zvakaita kwangu kudedzera kwevanhu veopposition, vanhu veNGO nevamwe vanhu vesari kuparticipata maelections vachiringa zvaintroduswa. After zvaintroduswa kubva kuti aiwa zvakare zvinokonzera kuti pave nekusavimbika yavanoti rigging. Saka vapedza izvozvo vakuya kumaballot papers. Nyaya yekuti yekuprintwa kwemaballot papers aya mapepa anovhoterwa inyaya iri mubumbiro renyika resarudzo Electoral Act rinonatsotaura kuti chero pakachena kutizvo vanhu veZek vari kurana maelections vachinatsoratidza vanhu kuti mapepa ari kuprintwa kupi, aprintwa akawanda sei zviri pamutemo. Izvozvo chete ndinoona kunge zvichigadzirisa nyaya iyoyi. Saka panofanira kunge panongori nekuchena nokuratidzana pachena kuti vanhu vese vange vachiona kuti zvii zviri kuitika, vazive kuri kuprintirwa mapepa aya uyezve kuti mangani. Ndozvandinoona kuti zvinokwanisa kugadzirisa izvi pakangova nokubudirana pachena chete yavanoti transparency pachirungu. If they are very transparent, then I think the whole issue will be solved. Saka ndisi kunatsoziva kuti kukakavadzana kuri pati pamwe mungandichekesera.
Asi chii chaizvo chinopa kuti paite mutauro wakadai kuti panenge pachibirirwa kana kuti kungofungidzirawo futi tichitarisa zvinenge zvakamboitika kare.
Sarudzo dzenyika kubva kumunana 2002 tichibva kumashure kwese ikoko kusvika iye zvino hapana sarudzo yatiyamboitika pasina kuzokakavadzana kana vamwe vanotaura kuti pane kakubirirwa kaiitwa. Dzese sarudzo dzinotoveneka kukakavadzana kanenge karipo. Izvi hasi zvokutanga. But chiri kushamisa apa chikunyanya ndishamisa panyaya yekuprintwa kwemapepa aya ndechekuti chii chavari kunyanyotya pakuprintwa kwemapepa aya ndozvandisi kunatsoziva kuti vari kufunga kuti pamwe akaprintwa anenge akaprintwa akavhoterwa kare here kana kuti ndeya avaiti anochinja kana pakavhoterwa pobva paiswa pamwe pakavhoterwa munhingi pochinjwa poiswa nhingi. Saka ipapo ndobandisi kunatsonzwisisa kuti inini hangu handisati ndasangana netekinoroji iyoyo yekuti A4 pepa rinenge rakangoprintwa rinokwanisa kungoshandiswa kubirira chero iro pepa racho riri raratidzwa vanhu pachena kuti ndo mapepa ari kuvhoteswa aya. Vanhu pavanovhota vanhu vanenge varipo vakamirawo vemapato akasiyana siyana nemaobservers vari kubva kune dzimwe nyika vachiona kuti aya ndo mapepa ari kuvhoterwa aya. Saka ndifunatsoona kuti akavarire papi.
Asi zvinokwanisika here kuti sarudzo dzakadai idzi dzibirirwe?
Kubirira kunokwanisa kuwanika, kunokwanisa kuwanika asi zvatinoziva isu ndezvekuti pari zvino mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakataura vataurazve kuti sarudzo iri kuitwa inofanira kunge iri fair, iri credible uyezve iri free uyezve vari kuziva kuti madziso enyika yese akatarisa pasarudzo iri kutika muZimbabwe. Kubvira kare vaMnangagwa vadeedza vanhu vanobva kuUnited Nations vanobva kune nyika dzimwe dzakasiyana siyana dzanga vasingambodeedza mazuva ese. Saka inini semaonero angu kubirira pakadai kunonetsa nokuti maziso enyika yese akatarisa paZimbabwe uyezve vaMnangagwa sokupinda kwavakaita muutungamiri vanguva nemazuva mashoma shoma uyezve pane vamwe vanhu vachiri kutochallenja kuti havana kunatso kupinda zvakanaka vasiri kutsikana nokupinda kwavo. Saka ichansi yavo yokuti varatidze nyika yese kuti aiwa ndine support nyika yese. Saka ndione kuti bato riri kutonga pari zvino kuti rine chido chokuti maelections aya azoita kakava ndomaonero angu. Asi kuti pakadai kubirira hongu dzira dzokubirira dzakawanda because kubirira kunouya nemakasiyana siyana because zvinoenderana kuti miteme yacho yesarudzo yakamira sei. Pamwe vanhu vanotyisidzirwa pamwe vanhu vanotemba kana kuti vamo izvi zvinowanika musarudzo. Saka kana vamwe vanokwanisa kuzvitarisa sekuti ndokubirira kwacho.
Nyanzvi munyaya dzezveumhizha mukuvhota kana kuti BVR Dr. Samuel Chindaro vachitaura vari parunare kuBritain. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Muzvare Tokozana Kupe vakadzingwa zviri pamutemo mudare iri mushure mekunge bato ravo ranyura tsamba kuti vange vasiri nhengo yebato. VaMudenda vakataura mashoko aya mumapepa avo kudare repamusoro mushure mekunge vakwidzwa kudare iri naMuzvare Kupe vachiti vainge varesva pakutambira chikumbiro chakabva kune chimwe chikwata chebato iri chiri kutungamirwa navaNelson Chamisa. Vaviri ava vave makara asionane vachirwira chigaro chakasiyiwa naMushakabvu Morgan Tsvangirai. VaChamisa vanoti vakasarudzwa neNational Executive Council yebato kuti vatungamire ukuwo Muzvare Kupe vachiti ndivo vakasarudzwa paCongress yavachangobva mukuita. Muzvare Kupe pavakadzingwa mudare vakabva vakwidza vaMudenda navaChamisa kudare repamusoro vachishanda namuzvinafundo Love Mo Maduku segweta ravo. VaMudenda vanoti vari kuzodzwa mafuta enguruve vasina kudya sezvo kunetsana kuri kuitika uku kuri mubato rezvematongerwo enyika uye dare reparamende rakambofamba nzira iyi richidzinga dzimwe nhengo dzezanupf neMDCT dzainge dzadzingwa mumapato adzo sezviri kungoitwawo Muzvare Kupe. Nyaya iyi iri kutarisirwa kuzewa nedare musi wa30 Chivabvu. Zvichakadaro mapato matatu ane nhengo mudare reparamende anoti ZANUPF, MDCT neMDC inotungamirwa navaWashman Ncube ari kusangana kuVictoria Falls kutanga nezuro mukuedza kuunza kuyanana pamberi pesarudzo. Musangano uyu uchapera nhasi. MDCT iri kumirirwa nemunyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora MDC yavanuwe ichimirirwa nemunyori mkuru webato iri amai miri emushai ukuo ZANU-PF ichimirirwa nemunyori wezvemutemo mubato iri vamunyaradzi Paul Mangwana. Nengo dzebato riri kutonga kuTanzania rechama chama mapinduzi idzo dziri munyika dzinonzi dziri kupindawo muhurukuro idzi sevanhu varungoonawo zviri kuitika. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vamangwana.
Takashanyirwa nevanyarikani vakabva kuTanzania vauya kuzoona kuti isusu muno muZimbabwe nyaya yeinterparty dialogue kutaurirana kwamapolitical parties iri kufamba sei. Vachatafunga kuti tiende navo kuVictoria Falls tese semapato ari matatu vagonoona kuti tinozvidzana zvakadii. Saka idanho rakanaka kuti vokunzi vauye kuzoona kuti vanhu vomuZimbabwe tava nepolitical maturity yokugona kunge tichitaurirana bato rinotonga navo vanenge vachiopoza tichikurukura nyaya dzatinofunga kuti dzinosimudzira nyika yedu ichienda mberi.
Ko zvakakosha sei kune vekuTanzania?
Sezvamunoziva kuti Tanzania ndeimwe nyika dzakatanga kuwana kuzvitonga mugore 1961 zvakare ndeimwe nyika yakatibatsira isusu kutwa nerusununguko. Ivo vakamboitavo one party state vachibva vazosiyana nezve one party state vachibva vazoita multi party democracy kuTanzania ikoko kureva kuti mapato akawanda achinge achitonga. Vakava vachifamba negwara iri kubva pa one party state kuenda kumapato akawanda achikwikwidzana achitonga. Isuwo tapindawo tiri mumulti party democracy asi takazowana kuzvitonga after ivo vatotanga kudhara tikabatsirwa navo kuti tiwane kuzvitonga. Saka kudyidzana kwedu nokugovana mapfungwa dzakanaka panyaya dzekuvaka kuvandudza kuzvitonga kwakatinakira zvikuru zvokuti tofara zvikuru kare tichishanyirwa nehama dzakatibatsira kuti tikwanise kuzvitonga vachizoonawo kuti isu vanenge navavo vakazowana kuzvitonga well after ivo tafambisa sei nyaya dzokudyidzana namamwe mapato anenge achikwikwidzana.
Vamwe vari kuti misangano yamuri kuita vamangwana yakanaka asi munenge murungoita mapato matatu chete imo muri kunzi mune mapato ari kudarika zana nemakumi maviri.
Vangangodero asi bevazhinji hadzina mari sevanodero muchishona. Vamwe vanozviti mapato ari mudzimai nemurume wake vanenge vachitita vabato kuti tichitoziva kuti iri bato riri serious. Ndokunge rakukwidza mumaelections rawanawo mavhoti ane chitsama. I think mutemo wedu unoti 4% yemavhoti muelection kana toziva kuti iri bato riri serious. Nokuti muno munyika yeZimbabwe hakuna mutemo unoti political party inofanira kuregistiwa kana kuti chii chinonzi political party. Hamuna definition yepolitical party. Chero ani anogona kuti ndava political party. Ndosaka muchiona kana mapolitical party anodarika zana. Hakuna nyika yakaita saiyo inowana mapolitical party anodarika zana. Even vana Tanzania dzakawana kuzvitonga 1961 taivabvunza kuti mapolitical party hamunawo mangani. Vakataura kuti vane around 2022. Zvino hamuti zvoshamisa kuti Zimbabwe ino dzine more than 130 political parties. Chero timu dzeBrazilero dzinotambwa navanhu 11. Asi saka kuti kusika tazokwanisa kuwirirana tive neinonzi benchmark yekuti chii chinonzi political party. Hatingangoti chero angofunga kuti apolitical party huyai. Vamwe vanofunga kuti kana mukati maapolitical party muchapuwa mari nehurumende. Ndosaka hurumende yakazivisa mutemo wekuti tizive kuti serious political party. Participata muelection uwane mavhotes ane chitsama tobva taziva kuti uri political party. So vangangocomplain havo kuti mapolitical party matatu ndo ane umiririri muparliament akavimbiwa navanhu vakavhotera nhengo dzavo dzipinde muparlamendi. Ndo saka vachinzi mapolitical parties.
Munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare kuVictoria Falls. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa nasi vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano weSouthern African Confederation of Agricultural Unions kuVictoria Falls. Musangano uyu uri kutarisirwa kupera musi wa16. VaMnangagwa vakaendawo negurukota rinoona nezvekurima vaParents Shiri. Nyika dzinosvika 16 dziri kutarisirwa pamusangano uyu dzichizeya nyaya dzakanangana nekutengeserana munyaya dzekurima. Masangano anoti reZimbabwe Farmers Union neCommercial Farmers Union ndiwo akaronga musangano uyu munyika. Panopera musangano uyu parikutarisirwa kuti panenge pavana sachigaro mutsva wesangano iri sezvo aripo iko zvino Dr. Theo Dijega vanenge voenda pamudyandigere. Mukuzeya nyaya iyi tanonoka wandi weStudio 7 abata muzvinafundo Mandivamba Rukuni.
Takau mubatanidzwa wemisangano yavarimi inokava SADC yose 14 countries. Saka musangano mukuru uye musangano unobatsira nyika dzese dziri mubatanidzwa iwoyo. Zvekurima izvi katingati agriculture ndiyo yakabata hufumi hwese hwenyika dzese. Zimbabwe ine maunions anosvika about 4, then yozoita mamwe macommodity groups and other cooperative movements.
Zimbabwe inobatsirika sei nesakau?
Vanobetserwa chaizvo nokunge vari nhengo dzesakau, nokuti musakau vanowana mazano akawanda, vanobetserana nevamwe uye vanobva vatarisa zvese kubva kuti munyika imwe neimwe varime vangabatsirwa sei uye tabatana seregion yese.
Pane kuwirirana here pakati penyika idzi uye munhuwo zvake muZimbabwe anobatsirika sei nekuva nhengo yesakau kweZimbabwe?
Hachito kungoti sakau mubatanidzwa wevarimi, asi chinozoita kuti zvikone kubudirira magovernment anozoramba manje kuti zvirimwa zvinge zvichitengeserwa na across the borders pasina zvekuvharidzirana pamaborder nekupanana majuti akakwira kukira zvingave zvitengeswa zvembeswa kana kuti zvingave mainputs semafertilizer nemachemicals neequipment matractor. SADC muZimbabwe mune zvara chibagwe chichiwanikwa kuZambia changouya kuti vanhu. Saka tikangoti kubetsera kwacho kuno kuri bhiyoni kungotengeserana, asi kutokavha nedzimwe nhamo dzinoitika, nekuti imwe nzvimbo yeregion inogona kunaya, imwe yogona kunaya, asi chikafu chogona kunge chichifamba vanhu vachiguta muregion. Saka regional trade yese kana kutengeserana yaidai iri better demagovernment achibata nesakau zvakanaka, vachinyatsokuona kuti tingabisa sei mitemo iyi inoita kuti tichese kuti tiri vatorwa tiri hama nehama.
Mamboti imimi hapana chakaipa kutsvaka kwekutengesera, chino tichikurudzirawo kuti titengeserane munyika medu. Mungatsanangura zvamunoreva.
Ndiri kuti region yedu yakakura, yakakura region yedu kubva kuDRC Congo kusvika kuMauritius, South Africa yese iyi region yeSADC. Saka ndiri kuti muchaona kuti kutengeserana kunobetsera kuti imwe neimwe nzvimbo ine zvirimwa zvakasiyana, imwe neimwe nzvimbo inogona kuti rimwe gore yoita gore rakanaka, rimwe gore harina kunaka. Saka kana tichitengeserana seregion pasina zvinovharidzira kuti vanhu vatengeserane pasina kuisirana mirayiro isina nebasa rese kana kuti majuti asina nebasa rese, zvoita kuti vanhu vomuregion vabva vabudirira kuti vakwanise kutengeserana vachitengerana zvinoita kuti munhu wese abudirire. Saka isu muZimbabwe hatina kusiyana nedzimwe nyika, nekuti mamwe makore tichaona kuti tirikunyatsokurima zvichibuda, mamwe makore tichakonewa nekuti mvura inenge isina kunaya.
Muzvinafundo Mandivamba Rukuni vari parunhare muHarare natanonoka wande weStudio 7.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaizai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Mubatanidzwa wemapato anopikisa we People's Rainbow Coalition unotungamirwa naMai Joyce Mujuru. Mujuru unoti wave kugadzirira kuparura gwaro rezvaanoda kuitira vanhu vakakunda musarudzo kana kuti election manifesto mumatunhu ose munyika. Asi urongwa uhu sematauriro mutauriro webato iri vaJeffrison Chitando uchatanga kudotito Mashonaland Central nemusi wemugovera. Mukuzeya nyaya iyi tabata vachitando.
Takanga tichiita misangano yatakanga tichiita mumawadzi kumapolling station kunova kunovhotera vanhu. Zvino tapedza tava kuchitanga zvino kuti tichindotanga kuita marare okuunganidza vanhu mumadistricts kumaruwa uko vachindoona nokusangana navakuru vavo nemutungamiriri wavo amai Mujuru. Chimwe chikuruzve ndechokuti icho isu tinonzi People's Rainbow Coalition zvinoreva kuti ibato ravanhu. Saka manifesto yedu tasiyana navamwe vese. Isusu manifesto yedu tichaenda nayo kundoilonjera kuvanhu nokuti ndeya vanhu, haisiri yemudzimba. Saka ndobva tichaita izvozvo.
Muri kutarisira kuti munoilonja rini manifesto iyi? Inoparurwa rini?
Tichatanga pavhiki rino kudotito ndoko tichatanga ikoko kumusha kwamai Mujuru kumboon Darwin. Patichange tichiita manifesto yedu ipapo tobvako toenda tondotaurira vanhuzve. Tiri kuchipinge, tabva kuchipinge tichaenda kumusvingo kumuchakata, tabva kumuchakata toenda kumberengwa kwamataga, tabva kumataga ticharova tasvika zvezoranetserwa toenda kurupani, tabva kurupani topinda mburuwayo tombodaro. Ndo okutanga marare edu okutanga iwayo.
Saka gadziriro yato pamusoro
chamirira chete ndechekuti vana veZimbabwe vapakurirwe vachinatonzwa ngavageze maoko kuti sazara vapo achadi kuti richipora. Toda kuti vachinoda kudya zvakanaka zvinobva mugapu redu People's Rainbow Coalition.
Ko, tiri kuona vamwe vari kuita sarudzo dzemapuraimari zviri kufambawo sei kwenyu?
Kwedu tanga tichiita kuzhinji kwedu kwanga kuchiitwa kwanga kuchiitwa iko maconsensus vamwe vachitaurirana zvavo. Asi kuchiita mapuraimari election asi akapedzisa kuchapedziswa kune vari kuita izvozvo. Kwedu hakuna mboga mupopoto nekuti tiri bato ravanhu. Vanhu vanogara pasi vonosarudza zvakanaka-naka. Hatibudisirani futi, hatiiti zvokurwa, tinoita murunyararo nokuti basa redu nderokuvaka. Tinovaka Zimbabwe murunyararo.
Mumwe wevatauriri vebato rePeople's Rainbow Coalition rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru vaJeffrison Chitando vari parunare kumasvingo. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichitungamirira kambani yeManagement Solutions vaLaxon Zembe vanoti zvikwereti zvine nyika zvinofungidzirwa kuti zvinosvika mabhiriyoni gumi nemasere ndizvo zviri kupa kuti Zimbabwe ishaye mari, kunyange hazvo pari zvino iri kutengesa fodya iyo inounza mari yakawanda munyika. makambani akawanda anoti arikushaya mari yekutengesa zvikwanisiro uye vanhuwo havasikuwana mari mumabhanga. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti nekushayikwa kwemari vanhu vave kushandisa nzira dzakasiyana siyana dzisingadi mari iri musvo dzakaita seEcoCash neTel1 nedzimwe nzira, uye mari iri kutenderera nemhando iyi inosvika pazvikamu zvipfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZembe.
Zviripo zvacho zvoda kuti zvishandiswe mari iyi zvakawanda kupfuura mari iri kuuya. Tine zvikwereti zvakawanda senyika yaZimbabwe zviri kuda kuti zvigadzirwe kuti tiwane nekudyidzana kwakanaka nedzimwe nyika. Saka pamari shoma iyo iri kuuya haina kuwandisisa mari iri kubva kuPortugal kuti tichiwenzanisa nezvikwereti zvetinazvo zvoda kuti zvigadzirwe nezvoda kuti zvitengwe kuti mabhizinisi aramba achifambirira pamberi. Imari isina haikwani kukwanisa kugadzirisa zvose izvozvo. Saka ndodambudziko racho riripo iye zvino kuti tine mutoro wakakura zvikurusa wekuti mari yeForge iyi haikwanisi iye yoga kuti inyase kuti zviro zvedu zvigadzikane zvakanaka kana kuti zvifambe zvakanaka. Zvinotoda kuti pave nedzimwe nzira dzakawanda dzakafanirana nenzira dzekuti tigadzirise ukama hwedu nekudyidzana nenyika yose kuitira kuti makambani iye zvino izvitanu zvekuti waende kureserve bank, makambani edu anofanira kunge achiendawo zvakare kunze kwenyika nekutaura nemamwe mabhangi ari kunze kwenyika vachikumbira mari dzine mutengo kana kuti mainterest aya atinotaura aya akatodzikira zvikurusa. Asi izvi zvinogona kuitika chete kunge tagadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika dzose dzepasi rose zvichibatanidza kuna ana IMF nekuna ana World Bank nekuna na African Development Bank. Kama wedu ukanaka ikoboko, makambani anogona kundokwereta kunze kwenyika wobva wakwanisa kutenga zviro zvavanenge vachida kuunza kuti vagadzirise mukufambiswa kwemabhizinisi.
Asi ka tichitarisa nyaya yekudyidzana nedzimwe nyika, tiri kuona kavamunangagwa vachitumira makurukota avo ivo vachiendawo kunze ikokoko, mungati zvingabatsira here kana zviri kuunza pundutso?
Zviri kubatsira zvikurusa. Ndo chimwe chikuru chetinofara nepazvinhanho zvatorwa navamunangagwa kusvika pari zvinezvi chekugadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika idzi. Ehe, hazvingobva zvangoitiki muzuva rimwe chete kuti vanhu vabva vangofara vasvika ikoko vangofara musi uyo. Aiwa, vanomboda kuongorora kuti okay, vari kubva kupi, vari kubva kwakati, kwetiri kubvawo kwakamira sei. Ende vazhinji vari kumboti gadzirisai apa, gadzirisai apa, tinofara nezve muri kuita asi gadzirisai, gadzirisai apa. Nepatiri yezvinezvi takamirira sarudzo iri kuuya iyi, vazhinji vaakuti tinofara nezvemunoita, tida kukubatsirai, pedzisai sarudzo yenyu zvakanaka naka tokuuya tokubatsirai. Ndo patiri pacho pari kuita kuti iye zvinezvi vari kugadzirira kuti zviro zvedu tikanga tafambisa masarudzo edu zvakanaka ndo pachavhura matura emari dzimwe dzinokwanisa kubva kune dzimwe nyika kuti dzipinde muZimbabwe. Nevamai vaya vanouya kutanga mabhizinisi munomo, vazhinji vari kumirira, vari kungotaura kuti tinofara tida kukubatsirai, asi gadzirisai apa, sarudzo yenyu iri kuuya iyi ifambe zvakanaka, toziva kuti watinenge taakudyidzana naye chaiye chaiye anenge apa chigaro nehurumende inenge ichitungamirira ndeipi. Nekuti chavaakutya iye zvinoizvi ndechekuti wanogona kuti waunze mari iye zvinezvi kwozoita imwe hurumende inobva yapinda yakasiyana neiripo yobva yachinja futi mitemo yacho zvobva zvaunza kusawirirana nekutambudzika. Saka navanhu vemabhizinisi vazhinji vekubva kune dzimwe nyika uku waakuti aiwa, iye zvinezvi sinzi sarudzo yedu yangosara nemwedzi miviri kuti mitatu kuti iitike, waakungoti tamirira sarudzo yenyu kuti muifambise, kana mangopedza tinokwanisa kuuya tichiita mabhizinisi nemi nemari dzichikwanisa kuuya.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira kambani yeManagement Solutions paLuxon Zembe vari parunare muHarare. Iko zvino tokupai zvakabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yakatambwa neZuro. FC Platinum 0 Triangle 0, ZPC Kariba 1 Mutare City 1, Yada 0, Highlander 0. Bulawayo City 2, Shabani 0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Magweta eVeritas anoti ZEC inofanira kusuma mapato ari kukwikwidza musarudzo kuti iri kudhinda kupi mapepa kana kuti maballot papers. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.